manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi urumusi wechina kubvumbi 19 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana mukoti vanoenderera mberi nekuramwa mabasa muzvipatara zvehurumende. Vamwe varwere voendeswa kunze kwenyika kunorapwa zvichitevera kuramwa mabasa kwavana mukoti vemunyika. MDCT inotungamirwa naDr. Tokozani Kupe iri kuita Congress yechimbi chimbi nemusi wemugovera kuulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo mamwe mawadhi akavhurwa pachipatara chikuru chemuchinoi, hapana zviri kuitwa pachipatara ichi sezvo vamwe varwere vadzoserwa kumba nhasi vachinzi vanorapwa kumakiriniki. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Amai Esther Zawanda vekuLions Den avakauya nemunin'ina wavo nesvondo ave kurwadziwa nepamuviri paakatakura vanoti hapana zvaari kuitwa zvekuti vave kutyira kuti anogona kufa sezvo asisina simba. Amai Zawanda vanoti vave kutotsvaga chiremba wavo kuti munin'ina wavo abayiwe jekiseni rekuyamura kuti mwana abude.
Asi isusu sewedu mugwere atozvisaisisaisis ajibadzoneshi nepamwe zvoti nhasitanchi toti daita kwanisa kuwana chiremba vomuinjuri vozi nhasi dhairechikaifi nombochirwadza tisingazivi kuti madhokta acho asi kuzviona here zvototi papai ndatongodzokera kuti ndasiya mwana mucheche ndichitosvika ndogara kuLions Den ndichitosvika ipapa ndikwanisa kudzoka futi manheru.
Vatekshuwa moyo avo vanga vauya nemwana wavo akatyoka rooko vanoti pavasvika mangwanani vanzi vadzokere kumba nekuti mishini yavo inovheneka kuti munhu akakuvara zvakadii haina anoshandisa sezvo vanoishandisa vave kuramwawo mabasa. Vanoti vazoenda nemwana wavo kunotariswa pane vanotarisa vakazvimirira voga avo vavabhadharisa madhora makumi mashanu nematanhatu kana zvichienzaniswa nepachipatara panobhadhariswa madhora makumi maviri. Vamoyo vanoti chavagona hapana sezvo mwana wavo asina kutariswa pachinzi hapana chiremba.
Ndine mukomana wandasiya ku saka vangoti maxray pana hasi kushanda endai kutown ndotaenda kutown anozoonekwa mangwana ndokungomirirawo kuti mangwana ndo ari kukasuality kuno kwaari kungosvikira kwavari kuti kuemergency kukasuality ikangoti aiangangoti wadhajuiyi akangosangana.
Amai Stembiso Mubayiwa vanoti mwana wavo ave nemazuva matatu asina kurapwa akangochengetwa zvichinzi ngaaende kuchipatara chekuHarare.
Mune vashoko isu mwana wedu hatati ambobatsirika kana 3 days
hapana kana zvatikutongomboi kana vachirambode hakuna kana mana yanga asapuzi kuenda kuHarare anzi kuHarare kwacho takati anoenda kuHarare kupi kuHarare hapanakwatinoziva kuHarare ndikuzori wesigari.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi inoratidza kuti vanachiremba havasi kushanda semazuva ose pachipatara chemuchinhoi. Zvichakadaro vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi vanoti vakagadzirira kusiya mabasa kana hurumende isingadi kunzwa zvichemo zvavo zvekuvawedzera mari sezvakaitwa vamwe vashandi vebazi rezveutano. Mumwe mukoti uyo anoshanda mukusunungutsa madzimai vana anoti akagadzirira kusiya basa achiti hurumende haikoshese zvichemo zvavo.
Yapfuwa nehurumende
atabasa nazvo. Ari basa nazvo kunoti vakavana basa nemanesi we are nothing to them
Vana mukoti vemuzvipatara zvehurumende vanosvika zviuru gumi nezvitanhatu vari kuramwa mabasa munyika yose vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Tichiri panyaya yekuramwa mabasa kwavana mukoti, vamwe varwere vanoti vave kunorapwa kunze kwenyika zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti, vachiti vave kutyira kuti vangafira muzvipatara pasina ari kuvatarisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yabudisa pachena kuti vamwe varwere vave kuenda kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neZambia kuti vanobatsirwa ikoko zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti. Mumwe wevarwere vatataura navo vari papari renyatwa, amai Molini Chindove, vati vave nemazuva vachiuya kuchipatara kuti vabatsirwe asi hapana chiri kufamba. Amai Chindove vati vave kutoenda kuSouth Africa kunorapwa vachityira kuti vangafe nenyota iwo makumbo ari mumvura.
Muchipatara munoma munhu kana chiremba kana nesi zvekuti hapana kana ari kutomboti atenda kana kutirapa, saka ndogona kufa ndiri muno muchipatara. Saka hama dzangu dzatounganidza mari yekuti ndikwanise kunorapwa kunze kwenyika kuSouth Africa nenyaya yekuti zvipatara muno zvavharwa.
Mumwe ane hama iri kurwara, amai Fiona Muchabaiwa, vati havasisina zvokuita kunze kwekutakura murwere wavo kuenda kuZambia mangwana kuti anorapwa, vachiti izvi zviri kuvadhurira.
Nyaya yemuzvipatara yatooma mufunge, ikona iko zvinoenda kutotakura mwana kuenda naye kuZambia ndinotsvaga kuti angarapwa ikoko, nokuti ndaedza zvipatara zvese zvehurumende zvandinokwanisa kubhadhara zvakavharwa zvese. Saka ndafunga kuti ndikaramba ndakatarisa mwana anogona kundifira. Saka ndakungoonawo kuti ndikandasvika mhiri iko kuvoswa Zambezi uku ndingaona anondibatsirawo here. Zvinhu zvatiomera kunyanya isusu veruzhinji vasina mari dzekutiende kumaprivate hospitals, hatikwanisi kunobhadhara maprivate. Saka tikaenda kuZambia takanzwa kuti vanobatsira, ndokwataa kutofamba kuti tiende, takutokwira bhazi remanheru anhu tosvika mangwana kuseni toona kuti tinofamba sei tasvika ikoko.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yabudisa pachena kuti zvipatara zvehurumende zvizhinji zvanga zvakavharwa zvave kukonzera kuti veruzhinji vari kuda kurapwa vabve kuzvipatara zvehurumende izvi kuti vanorapwa muzvipatara zvinoshanda zvakazvimirira. Vaubert Kasanze vanoti vatotakura mudzimai wavo kubva kuChegutu General Hospital kuti azorapwa pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira chiri muchitungwiza. Vakasanze vanoti kukwira bhazi zuva nezuva kubva kuChegutu kwavanogara kuenda kuchitungwiza kuri kuita kuti homwe yavo iboke. Bhodhi rinoona nezvekupinzwa mabasa kwevashandi vezveutano reHealth Services Board raburitsa mashoko ekuti vana mukoti vari pazororo vadzoke kubasa izvozvi. Bhodhi iri ratiwo vose vari kuramwa mabasa vadzingwa uye rakurudzira vadzingwa basa ava kuti vanyore tsamba dzekutsvaga basa zvakare kana vachiri kuda basa. Izvo zvinotevera mashoko akaburitswa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vakoti vese vari kuramwa mabasa vadzingwe pabasa. Asi sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti kudzingwa kwaitwa vana mukoti vehurumende pasina magwaro ekuvadzinga basa kunenge kuri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vanoti vana mukoti vari kuramwa mabasa vatange vachirapa varwere pachena mangwana muAfrica Unity Square muHarare uyewo nekuBulawayo. Vadongo vanoti vana mukoti vari kushungurudzwa zvikuru nemafambiro ari kuita zvino munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namaVlas Musanganya wewe Studio 7 navadongo nezvenyaya iyi.
Mangwana manesis vachanga vachirapa vachibatsira ruzhinji rweZimbabwe African Unity Square muHarare. Izvi manesi vari kuzviita nerudo nechido chavo chekuti vanhu vanoda maZimbabweans, vanhu vanoda varwere, mapatients, maclients. We want our citizens to get the best in the health delivery system and the situation right now iri kuvadzivisa kuti vange vari muzvipatara vachibatsira varwere saka vaona zvakakodzera kuti mangwana vasangane zvavo nemazimbabwenzi muHarare nemubhulawayo vichibatsirana pane zvingadiwa nevarwere kubva kuna ana mukoti ende chirongwa chakanaka chekuti ana mukoti vanenge vachisangana nevanhu vachitaura navo sezvo ana mukoti vari vanhu vevanhu vari vanhu vanoshanda nepublic vari vanhu vanoita mabasa akasiyana siyana anobudikidza nekukansela counseling kutora mablood pressure vichitaura nemacitizens enyika ino murunyararo
zvakamira sei panyaya iyoyi yavana mukoti pari zvino
pari zvino government yakadzinga vana mukoti sekuziva pamunoita ende isusu semusangano unomirira vana mukoti hatina kunzwisisa kuti government yadzinga vana mukoti nemhaka yei saka tanga takangomirira kuti tiwane matsamba anoratidza magwaro anoratidza kuti ana mukoti vadzinga mabasa tazokwanisa manhero ano masikati ndopa tazonzwa kuti kune vamwe vashoma kune dzimwe nzvimbo kune mamwe mahospital vanga vachinzi matsamba avo ekudzinga mabasa anga avako isu prosesi yatanga taita tanga tati nokuti hatisi kuwirirana nazvo kudzinga mabasa kwaana mukoti nekuti hatisi kuona mhosva yavakaita tanga tanyorera employer wedu health service board tichivapa deadline rekuresponda by today at 4 1600 hours vakatadza kuresponda tanga takavanyorera kuti taakutora matanho taakuapplya kuhigh court vazotiponera through lawyer ravo reku health service board vachiti ivo tinokumbirawo mutipe nguva yekusvika mangwana masikati natiko 4 o'clock vari kumboita maconsultation neofisi yaattorney general panhaurwa iyoyo
avanga vari vaEnoch Dongo vanove munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare Mutungamiri webato reNational People's Party varizve mutungamiri webato rePeople's Rainbow Coalition vanoti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kukoshesa zvido zvevanhu pamwe nekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wePDP inotungamirwa naMai Lucia Mativenga weGeneral Council wabatanidzwa neExtraordinary Congress yebato iri muBulawayo nhasi, amai Mujuru vati zvakakosha kuti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vave vanoshandira vanhu kwete kushandisa zvinzvimbo zvavanenge vawana kuti vazvipfumise. Amai Mujuru avo vanga vari munyarikani pachiitiko ichi vati utongi hwebato reZANU-PF hwaunza matambudziko akawanda munyika kusanganisira kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano uko vati ndiko kuri kukonzera kuramwa mabasa kwaana mukoti vachiti vanhu munyika vanofanirwa kusarudza utungamiri hwemapato matsva ayo vati achakwanisa kuburitsa nyika mumatambudziko airi.
We are seven. The one matatia kuma location. The one matatia kuma misha. So zvatiri kuda pano kuenda kunoshanda taziva hau yabeen short came by the ZANU-PF government. It's not individuals that we want to remove, it's this team. So I know tiri mumusha matifanira kutarudza leadership. It must be chosen in peace because tiri kuda kuti kuyevaenda vaenda
pamusangano uyu uyo wasarudzawo vamwe vatungamiri vebato rePDP vaBenson Ntini ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri waamai Mativenga uye vaTrevor Jones vasarudzwa kuve mubati wehomwe. Chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri webato chaive chakabatwa navasikumbuzo Ndiweni avo vakasiya bato rePDP. Vantini vati vafara zvikuru kusarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri webato vachitiwo uyu mutoro mukuru wavachashandisa nepose pavanogona kuti vabatsire kuburitsa nyika mumatambudziko yakatarisana nawo pari zvino.
Zvatingavimbise ndezvekuti vana vezimbabwe takabatsirana pamwe chete including other coalitions nemamwe maparties tee tikaona muono wokunzi vana vezimbabwe vari kuda kuti vabude mumadhaka avari toshanda takashinga kuti tibude tese mumadhaka atiri. Tikaita muono iwo kana macoalitions haanetse kushanda asi tikashanda tine selfishness kuti kuzvida kuti ndichawana chiinini chigaro chipi then hakuna kwatirikuenda.
Bato rePDP inotungamirwa naamai Mativenga rakazvipatsanura kubva kuPDP inotungamirwa navatendai Biti. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Thank you.
MDCT inotungamirwa naDr. Thokozani Kupe iri kuita Congress yechimbi-chimbi nemusi wemugovera kuvulawayo. Bato iri rinoti riri kuita Congress iyi sezvinodiwa nebumbiro remutemo yebato zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Mutauriri webato iri vavo Betty Gutu vanoti vamiriri veMDCT vazhinji vari mudare reparamende vari kudivi ravo uye vari kutarisirwa kunge vari kuCongress iye. Vagutu vanoti bato ravo harina kuvhara musuo pakushanda nemamwe mapato kusanganisira MDCT inotungamirwa naNelson Chamisa kana zvichiitwa chete muchokwadi uye nechinangwa chekubatsira nyika. Tanonoka wando weStudio 7 abata vagutu kuti tinzwisise chakatarisirwa paCongress iye.
Takatarisira ndechekuti pasarudziwe substantive president wemusangano. Saka chinhu chikuru chatinotarisira ndechekuti pachasarudzwa mutungamiriri mutsva.
Mune vatsigiri vakawanda here uye munopima huwandu hwavo sei?
Vatsigiri vedu Comrade Wande vakawanda mavhu nemarara. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vamire vagoona zvichaitika muguta reBulawayo musi wemugovera. Ndopavachaona kuti Joshua bato iri rine vatsigiri vakawanda nhai, ende vatsigiri ava vatsigiri vatinotiwo muchirungu macongressional delegate. Nhamba inofanira kunge iripo inotopfuura zviru zvina. Muchirungu anotiwo 4,000.
Zvimwe zvezvinhu zvichatariswa necongress yenyu zvakaita sezvipi?
Extraordinary congress haingazokoniwi kutaura nezvesarudzo iyo inova yaapedo kudai.
Saka tingangoti hapasisina mukana wekuti muchashanda nerimwe bandi reMDC yenyu iyi.
Hamukana uripo. Isu Comrade Wande tagara tiri vanhu vanoti tinoda zvinhu zvakanangana nedonzvo remutemo womusangano. Hatingamboti tavhara musuwozve, tavhara goni rokuti hatingashandi nevamwe vedu vangava vebato redu, vangava vamumapato. Chinangwa chedu chine chiri chokuti chetenge tichiita zvinovaka Zimbabwe here?
Hamuna kumbofunga zvekuti muchachinja zita rebato renyu?
Ngatimirei zvetinzwe zvichataura Congress, asi pari zvino sokuziva kwangu vanhu vari kufara nezita rokuti MD.
Pavamiririri vemuparamendi mune vangani ndiwezve ndevanani?
Kuti nditaure mazita avo ka Comrade Wande, handidi kuti ndipinze vamwe munjodzi nokuti tinoziva kuti nevamwe vedu vanokwanisa kuzoita muchirungu yanonzi victimize.
Vao Betty Gutu vanove mutauriri weMDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaMiguel Díaz-Canel vadongwa kuzove mutungamiri weCuba, chiitiko chekutanga mukati memakore makumi matanhatu kuti bato rinotevera utongo hwecommunism riri kutonga rive nemutungamiri asiri wemhuri yekwaCastro. Bepanhau rehurumende rinoti vaDíaz-Canel ava vane makore makumi mashanu nemanomwe ekuberekwa uye vaive vasina vamwe vaiva kwikwidza pachigaro ichi vakawana temu yemakore mashanu yekutungamira. Russia nhasi yati inoda kuripwa neAmerica pamusoro pemitero yesimbi pamwe nealuminium. Russia yave nyika yechitatu ine mukurumbira musangano ra World Trade Organization kuita izvi. Bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA riri kukurudzira nyika dzekumawirira kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende, richiti zvirango izvi zvisinei kuti zvakatemerwa vanhu vangani zvinofanirwa kubviswa. Mutauriri weNCA vaMadhok Chivasa vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo hainei nekuti nyika yakatarisana nesarudzo kana kuti kwete, vachiti Zimbabwe inyika yakazvimirira isingaudzwe zvekuita nenyika dzekumawirira. Asi nyika dzekumawirira dzakatemera vamwe vakuru ava zvirango dzakaita seAmerica dzakatozivisa kare kuti zvirango zvichabviswa chete kana hurumende yeZimbabwe yagadzirisa zvose zvakaita kuti zvirango izvi zvivepo, kunyange hazvo nyika idzi dzatotanga kare kubvisa zvirango izvi pane vamwe vakuru muzano PF pamwe nemakambani ane chekuita nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro nemukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga pamwe nenhengo yeZano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nokubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nekurudziro yekuti zvirango zvibviswe iri kuitwa nebato reNCA.
Kana tichitaura tichitarisa pane zvamatongerwo enyika, especially kumapoka anoda kukwikwidza kuti anga achitsvagawo mutungamiri wavo, ndingati bato ravamadhuku ndorokutanga kuzivisa mhuri yeZimbabwe nokubvuma kuti zveshuwa nyika ino ina masanctions zvinoreva kuti hapana chatinokwanisa kuita chine pundutso as long masanctions yawo aripo. Asi tikatarisa bato iri ravamadhuku zvinoratidza kuti munhu ane njere, munhu anoziva kuti chinonzi sanction chii, kudai nyaya yokuti igweta. Ndosaka vachiziva kuti Zimbabwe pari zvino iri parumana nzombe nenyaya yamasanctions. Asi vamwe vezvamatongerwo enyika vakaita sana MDC havabvumi, vanenge vachingoti hakuna masanctions nezvimwe zvakadero. Saka naizvozvo pato reZANU PF rinotambira mashoko ava madhuku namaoko ose, richiti dei varamba vachienderera mberi kuudza mhomho yeZimbabwe kuti ZANU PF inotadziswa kutonga nenyaya yemasanctions.
VaMavhinga, muri mumwe wevanhu vanombotaura pamusoro penyaya dzemasanctions kana zvirango, munotiwo nemashoko eNCA?
Ini ndinoti chekutanga, zvirango zvipiko zviri kutaurwa nebato reNCA? Tingataura here isu senyika kutoungana kutaura kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri kuti vasafamba vachipota nepasi rose vachinotenga zvinhu zvemudzimba dzavo? Ndo zvirango zviripo, hazvisi zvirango zveupfumi zvenyika. Ndochekutanga. Chepiri ndechekudai, kana mukataka iko zvino kutaura nyaya yekuti bisai zvirango zvekuti vanhu vasangofamba pose pose, idambudziko guru ramunenge maita, nekuti zvava kureva kuti hapatisina chichavasunda kuti vaite zvakanaka panguva yesarudzo yatapinda iyi. Ini ndinoona kuti dai taita kuti hurumende yeZANU PF yambodzamisa pfungwa, yaona kuti kune mhaka yeiko vatungamiri vayo vakatemerwa zvirango zvekuti vasafambe fambe vambogara pasi vagadzirisa nyika, ngatiendei kusarudzo toona kuti sarudzo idzi dzakambomira sei, dzaitwa zvakanaka here chekutanga, murunyararo here, pasina mhirizhonga mauto haana kupindira here.
Racherumhanzi, munotii nemashoko avaMavhinga?
VaMavhinga ndofunga tagara tinongovaziva kuti munhu anongopokana nezvinoitwa kuno kumusha, asi chokwadi vanochiziva nenjere dzavo dzokuti zvinoitwa nehurumende zvinobva mukufamba. Kana ivo vachiti zvirango zviripo izvindo zvevatungamiri veZANU PF kuti vasafamba, ndofunga munhu asingadi kutaura chokwadi. Honai iye zvino vamunangagwa vanga vari kuChina vachikurukura nomukuru wokuChina. Saka vanotaurire vaMavhinga kuti kuenda kwakaita vamunangagwa kuChina kunoita zvibvumirano zvazvisingafaniri kuitwa.
VaMavhinga, zvirango zvikasabviswawo, hamuoni here kuti inogonawo kuita nzira yehurumende yekuzochemawo zvakare kuti takakundikana kuita chakati nechakati nenyaya yezvirango izvozvo?
Kwaaniko, vagara vanongochema nezvisipo. Ziri pachena kuti zvirango zviri kunzi zvirango izvi hazvina kugadzwa nesangano repasi rose reUnited Nations ndochokwadi acho. Kureva kuti vamunange gone vamwe vakasununguka seZANU-PF kuenda kuChina semaendero avakaita vachinohodha maskipa 15 million nemakepesi ekukambera asi vanhu vachishaiwa chokudya. Dambudziko renyika yezimbabwe tinoriziva kuti hairisi dambudziko rezvirango, idambudziko reuori kutadza kutonga nehundingoveni huri pachena hunozivikanwa nemunhu wese. Iko zvino vana mukoti vanenge vachiramwa mambabasa vachikumbirawo mari dziri nani dzekuti vaone kurarama. Pedzezvo vatungamiri venyika vovadzinga mambasa. Ko ndochiicho ndo matambudziko atinawo mukati mezimbabwe, matambudziko eutongi.
Avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Manzwawo zvakare kubva kune nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare neStudio 7.
Pakapera hondo yechipiri yepasi pose, America yakatangidza chirongwa cheMarshall Plan makore makumi manomwe apfuura kuri kubatsira nyika dzemuEurope kuti dzivake nyika dzavo dzakange dzaparadzwa nehondo mbiri idzi. Pakati pa1948 na1951 America yakapinza munyika dzemuEurope mari inoita mabhiriyoni gumi nematatu emadhora. Pakupemberera zuva rokusvitsa makore makumi manomwe echirongwa cheMarshall Plan, mutevedzeri wegurukota rebazi rinoona nezvekudyidzana nenyika dzekuEurope neAsia muAmerica vaWes Mitchell vanoti mune dzimwe hondo dzakaitika nyika dzakakunda dzaitorera vapakunda zvinhu zvese, asi America yakaramba iri munyika dzayakanga yakunda ichidzibatsira kuti dzivake misha nemaguta avo uye kumutsidzira zvemabhizimisi nokuvakazve mafakitari. VaMitchell vanoti naizvozvo chirongwa cheMarshall Plan icho chakapiwa zita revaimbove gurukota rezvokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaGeorge Marshall chakave chirongwa chakabudirira zvikuru. VaMitchell vanoti kubva muna 1945 America yakange ichivaka ushamwari hutsva uye ichibatsira kuunza budiriro munyika idzi, izvo zvavari kungoita nanhasi wese. Kupemberera zuva iri kunoyeuchidza nyika dzese kuti kubatana nekuzvipira kune basa uye zviri kwatiri kuona kuti rugare nokubudirira zvino chengetedzwa zvakakwana kuitira vachauya shure kwedu. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAfriForum riri kuSouth Africa rinoti dare reNorth Gauteng High Court richanzwa nemusi wa10 Chivabvu chikumbiro chavo chekuti mudzimai vevaimbo yemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemutemo wediplomatic immunity panyaya vari kupomerwa yekurova chizvarwa chemuSouth Africa muzvare Gabriela Angels muna Nyamavhuvhu gore rapera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mukodzero dzevanhu uye vachishanda neHuman Rights Watch vadewa mavhinga.
Kazhinji kuitira kuti idzana kwakanaka pakati penyika nenyika, vatungamiri veimwe nyika vanogona kupa non-diplomatic immunity kana kutochengeredzwa kwevanenge vachishanya vanoremekedzwa veimwewo nyika vanyarikani, kuti pasawana mutemo unogona kuvabata kana kuti vasasungwa zvachose. Vangave vaita njodzi pamugwagwa, vangave vaita mhosva chaiyo inosanganisira kurova munhu, vanenge vachinzi hapana chavanogona kuitwa nekuti munyarikani anoremekedzwa akachengetedzwa pamutemo anenge apuwa diplomatic immunity. Zvino diplomatic immunity inoenderana nekuti munhu anenge aende chigaro chipi kunyika iri kushanya.
Kana vasisiri pachigaro chavakanga vari pavakapiwa diplomatic immunity iyi, inobva yaperawo here ipapo kana kuti inoramba ichienderera mberi?
Inogona kupera, asi izvi zvavakubva nemaverengerwo anenge achiitwa mutemo.
Ivo vanenge vaparirwa dzimhosva nevanhu vanenge vaine rudziviriro rwakadai urwu vanozomira papi?
Paya painenge paine diplomatic immunity, zvinenge zvichireva kuti nyika inenge yapa diplomatic immunity ndiyo inenge ichifanira kuti itore mhosva dzese iripe zvinenge zvagatiti, kana kuti munhu apuwa diplomatic immunity atika matomatisi emunhu munyika yaari tanya. Inoda kuti nyika iyoyo inenge amupa diplomatic immunity inofanira kuripa, inofanira kuripa vanhu mai vanenge vaine musika.
Tinotenda anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechana njani mthwakazi, olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 19 kumabasa 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekiweyo. Bekumelelayo uhulumende ayemthethwandaba ukuthi isebenzisane sezikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixhose umsebenzi. Lazo zizivikele ukuthi zinike izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe Health Services Board solumeme bonke abongi abakumpentsheni labakukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo.
Qaphekile ukuthi siqalise kakutsha ukuxoxa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance isizungule umkhankaso wokukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisela ukuvota ngobunengi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uthi uzahlangana leziphathamandla zeMelika kuliviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe iMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe Health Services Board solumeme bonke abongi abathatha umhlalaphansi labakukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo abafuna uhulumende abakhwezele iholo njalo alungise lokunengi okuhluphayo ezibhedlela. Ngakwelinye icele inhlanganiso elwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association ithi iza kwelapha abantu kusasa e-Africa Unity Square eHarare kanye lasesithi holu kobulawayo emini kusasa ngendlela yokusiza izigulane kungelambhadalo. Embikweni wethu le namuhla inhlanganiso le ixwayise abantu ukuthi babuye kumaklinika la begqoke impahla ezilombala omhlophe ngendlela yokubaxhasa ekutshengiseleni kwabo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Umumo ubikwa umuvi esibhedlela njalo uhulumende uthi usebaxotshile bonke abongi abakhalale umsebenzi. Kodwa ingcwethi kwezemithetho yamalungelo ezisebenzi uMnumzana Davis Ndumiso Spanda utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi akukho emthethweni ukuthi izisebenzi zixotshele ugatsha olungasomqatshi wazo.
Akukho emthethweni ukuthi umuntu ongasiye namqhathi wabantu abaxotshe ikokokuqala. Zonke izisebenzi zikahulumende ukhona oziqhathileyo ezikuthi ngesilungu yi-line ministry. Kodwa umuntu kaphonge ukuxotshwa nje kulalokhuyana okuthi umuntu kumele aqale anike ithuba lokuzivikela ecaleni aletheswayo. Ungakhangela kuhulumende kulo statutory instrument 1 of 2000, ukhangele kuhlangothi lwamanesi kule code of conduct yakhona la elandelwayo, ukhangele ku-private sector kuma-companies or ama-NECs kuloluhlu lwemithetho elandelwayo. Akukho emthethweni ukuthi abantu bangaxotshwa ngokutshelwa kum-TV kumbe iradio kumbe okunye okunjalo. Lo lalowo muntu kumele abhalele incwadi eqondana laye ngoba wakhathwa eyedwa. Kuthiwe zibani sikwethe sicaleli nje umuntu abe nelungelo lokuzivikela.
Njengoba uhulumende esekwenza lokhu, kuyini okungenzakala lapha? Singabona bemusa emthethwandaba njalo bengangoba kulolu daba.
Singazi ukuthi ngaphakathi bakhulumisane bafika nga. Kodwa nxa silandela lokho esikubona emaphepheni, abantu balelungelo lokuthi-ke baye emadali nxa sebebhalele izincwadi batshele ukuthi usuxotshiwe umsebenzi. Ngoba kwamanje nxa ungakabhalelwa ngumkhathi wakho wakubhalela incwadi yakho wedwa wathi usuxotshiwe, ungaza ukuthi wena usuxotshiwe. Into engenzakala yikuthi izisebenzi lezi zidinge amagqwetha. kodwa ngokubona kwami angisiboni sivi kuhulumende alaso ngenxa yokuthi uhulumende kazange ethese laba bantu icala njalo kabanikanga ithuba lokuzivikela.
Kulungile ukuxotsha izisebenzi nxa sithi ziyatshengisela zifuna ukwengezelelwa iholo kumbe kukhona ezikwenze ezingalandeli umthetho.
Kodwa nxa zingalandelanga umthetho akusho ukuthi uhulumende laye ephule umthetho enze umathanda. Lokulezi ndlela ezibekiweyo emthethweni ukuthi nxa isisebenzi sakho sesiye sakhalala umsebenzi okungekho emthethweni wenza njani. Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekiweyo. Bekumele laye uhulumende aye emthethwandaba ukuthi izisebenzi zami sezikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixoshe umsebenzi. Lazo zizivikele ukuthi zinike izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Kuyikuthi kungasiwana emthethwandaba lapha njalo zinqobe izisebenzi babiselwa nje emsebenzini kumbe kuba lendleko zemali njalo labana abasebeqhatshiwe bonake
kuza kuya ngokuthi abawamelayo bacele ukuthi idale lenzeke. Bangacela ukuthi idale lithi kababuyele emsebenzini. Bangacela ukuthi hayi njengoba uhulumente evele ngasabafuni kubhadalane izimali ezithile sokuthi ngama-damage nxa bephumelele. Ngomthetho okhona kuthiwa lalowo oxotshwa emsebenzini kumele aphiwe i-retrenchment package. Sikhuluma ngomthetho owe-labour okhona.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, ingcwethi kwezemithetho yezisebenzi, obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yamabandla okholo lwesiKristu iChristian Alliance sisungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi njalo evote kukhetho oluzayo. Kuvika uAnastasia Ndlovu.
Amakholwa eZimbabwe angakenelisi ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR lonyaka ukuba abakubone kungumlando omqoka ukuba bayebhalisela ukuvota bagcwalise ilungelo labo lokuvota. Inhlanganiso ye-Christian Alliance isichaze ukuba basungule lolu hlelo ngoba bananzelela ukuba maningi amakholwa angabhaliselanga ukuvota. Umqondisi we-Christian Alliance umfundisi uSen Sibanda uchasisa isizathu sokusungula lolu hlelo.
AmaKristu eZimbabwe yiwo amaningi kakhulu, yibo abayenza ixuku eliningi elabantu abalapha elizweni lakithi. Ngakho kuqakathekile ukuthi kathesi njengoba lumsebenzi wokurejista abantu ukuthi bevota, kuqakathekile ukuthi qalise kakutsha ukuxoxa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Namhlanje iChristian Alliance incedisa abantu ukuba bayebhalisela ukuvota eChelanyemba eKhezi njalo bakhangelele ukubhoda ilizwe bekhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota.
Sikhuluma kanje besisedolobheni laseWange, lemakhaya aseduzane laseWange. Sisebenzele kakhulu ngelanga leli elidlulileyo siqala abantu sisebenza lamabandla. Ikanti ngolwesine sizabe sisemaphisa eKhezi, singena yonke indawo yeChelanyemba kuzo zonke izindawo zeKhezi sincedisana labantu ukuthi berejista ukuvota. Sizasuka lapho singene kwamanye amadolobho.
Ilunga lebandla le-MDCT uNkosazana Helen Mpofu, omunye wabahamba befundisa lokukhankasela ukuba abantu bayebhalisa, ukhuthaze abakukhefu ababengenelisanga ukubhalisa ukuba benze njalo.
IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe beregister ngoba lokhu kuvuliwe. Beregister sikhulule iZimbabwe.
IZimbabwe iphakathi kokubhalisela abantu ukuyavota ngaphansi kohlelo lwe-BVR oluqale ngomfumfu ngomnyaka odluleyo njalo lokhe luqhubekela phambili luzakuma ngemva kwesimemezelo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sosuku lokhetho. Iningi labantu liyehluleka ukubhalisela ukhetho oluzayo ngoba iningi labantu alilancwadi zokuzalwa kumbe izithupha. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, mthwakazo muhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Mina khuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi weZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo sekhudaze ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu ngohulumende kanye lenkululeko yabo kungakhathalekile ukuthi bangumhlobo bani, bakhuluma endimi bani, ngabaluphi ukholo kumbe bangamalunga aliphi ibandla lezombusazwe. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umoyo wethule amazwi la emkhosini wokunanza ilanga likazibuse esigodlweni seBhilitane eLondon. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni someli weZimbabwe njalo umphathintambo weBhilitane obona ngezokazi le-Afrika unkosazana Harriet Boldin lomeli weBhilitane eZimbabwe unkosazana Katrina Lang bebekhona kanye lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane. Umnumzana Siphosiso Moyo uqonqosele ngokunanzwa kwamalungelo abantu.
Cherish our freedom.
Njengoba sihlangene lamuhla, asifundeni ukuqhakathekisa inkululeko yethu. Sisenza njalo, siqhakathekise, sihloniphe lenkululeko yabanye. Laba abanye bengaba ngabavela elizweni lethu, kodwa belandela omunye wabozombangazwe, kumbe belandela olunye uhlangothi lwenkonzo. Kube njalo ngabakhuluma olunye ulimi olungasilo lethu, bevela kweyinye indawo engasiyo yethu, kumbe bengumhlobo ongasiyo wethu.
Umoyo uqhubeke ethi uhulumeni wakhe wenza yonke imizamo yokuthi asebenze lamazwe omhlaba ogoqela amazwe ake abuswa eBhilitane awe Commonwealth.
Our national ethos impels us to seek full readmission into the Commonwealth of Nations.
Umvutho wethu njengelizwe sidinga ukubana sibuyiselwe kulo umanyano we Commonwealth of Nations. Ukuqinisa kwethu lokugcizelela ngokufuna ukubuyiselwa kulo umanyano omhlaba wonke. Ngiyalithembisa ukuthi umongameli wethu uzasebenza kanzima njalo uyathembisa lokuthi bonke abantu nasezweni lasekhaya baza ngena sibe sonkenini kuleyi i-internationally organization iCommonwealth.
Umeli weBritane eZimbabwe unkosazana Katrina Lang uthi iZimbabwe izawamukelwa ngezandla zombili ingacela ukubuyela kuCommonwealth.
Zimbabwe is not yet back in the Commonwealth. We are in Zimbabwe gaiga vi kodwa sibanqusile ukuthi beze kulimhlangano wenkokheli zamazwe alinhlanganiso. Uzaba kuhle ukuthi sizwe iZimbabwe ukuthi ithini njengoba sezwa umongameli wayo esithi ufuna ukuthi iphendukiswe kuhlanganiso yeCommonwealth. Ingqube zikuyo iZimbabwe ukuthi icele okusemthethweni masinyane njalo sizasekela isicelo sayo.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe bezulo umkhosi ziveze ukujabula ngamazwi kamoyo zisithi lokhu kuthembisa ukuba umumo ungaguquka kwezombusazwe lakwezomnotho nxa ilizwe lingadlelana kuhle lamanye amazwe. Omunye wabo ngu-Reverend Spanda we-Methodist Church of Zimbabwe.
Sizile okukhulunywe ngu-Minister of Foreign Affairs kanye lomngane wakhe wangapha eNgilandi. Bonke batshengisa ukuthi balapho abasigcinele khona ekudwini esingakwazi ukuthi kuyini, but we want to give them a chance yokuthi sibone bayakwenza kanjani. We thank them especially for promising us that there's going to be a level playing field kuma elections.
Iningi labantu belukulo umcimbi lithi ukukhuluma kulula kulokwenza njalo amazwi kamoyo mahle kakhulu, kodwa ke kungenzakala na? Imela Studio 7 eLondon, ikamera mngiezo Jesus Banda.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzene bomama sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabongila bongikazi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abesigodlo sebutho lakwelemelika esePentagon bathi akulabufakazi obukhomba ukubana ibutho lakwelesiriya lilakho ukuhlasela njalo ngezikhali zalo ezilethefu kulandela ukuhlaselwa kwalo libutho lemelika ngomgqibelo. Kodwa bathi ibutho lemelika eleBritane leFrance azaqhubeka eqaphele ukuvimba lokho. Umnumzana Miguel Diaz-Canel usekhethwe ukuba ngumkhokheli weleCuba omutsha. Uba ngowakuqala ngemva kweminyaka engamashumi ayisithupha ukuba ngumongameli ongaphumi emulini yako Castro. UDiaz-Canel oleminyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa nguye yedwa obencintisa kulesi sikhundla phansi kwebandla lamakomanisi. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa uzahlangana leziphathamandla zaseMelika kuleviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. UChinamasa useMelika khonapha eWashington DC lapho angena khona imihlangano ye-IMF leWorld Bank kanye labosowabo bamazwe atshiyeneyo omhlaba. UChinamasa uhamba lequla eligoqela usibalo okhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank. Uthi iMelika kumele yesule izijeziso lezi kungakayiwa kukhetho. Kodwa iMelika yona ithi kusakunengo kumele kwenziwe nguhulumende weZANU-PF okugoqela ukuqhuba ukhetho ngendlela ecacileyo njalo ekhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawulele, lunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izijeziso zomnotho kudala sathi zikhitshwe, kodwa ke siyananzelela ukuthi eziningi zangikhona ngama-targeted deduction akhangele iziphathamandla zeZANU-PF ezikade zisephula ulungelo loluntu, zisenza ukuthi ke abantu banyamalale, abantu bangavunyelwa ukwenza imihlangano yabo. Yikho sithi thina izijeziso lezi ziphuma hathi ngokuthi uyacela, kodwa ke ngokwenza. Ngibona ingane kabenze ukuthi izijeziso lezo zikhitshwe ngezenzo. Bangasitshela ukuthi oZamara bangaphi, sivunyelwe thina ukuthi sikhankase siphume emsakazweni, singaboni izikhava kuphela lathi siyafuna ukuphuma emsakazweni njenge-MDC Alliance. Wenza izinto ezinjazo nalezo ngithemba la i-America izakhipha la ama-targeted sanctions. Siyavumelana sonke njengamaZimbabweans ukuthi ama-sanctions kasiwafuni, kodwa-ke akube izenzo kungemazwi.
Baba Kaule, abantu abanengi bathi ukwesulwa kwezijeziso kusezandleni zenu njengezanu PF. Okudingakalayo ukuthi nje lihloniphe amalungelo oluntu, lihloniphe umbuso wenini.
Ye, into ekhona ke ntungameli ukuthi lapha mbona ngani iqiniso bathi likhulumeni linjalo sihlobo zami. Silungiseni ilizwe lethu ngokuthi sime ngeqiniso. Sithini lapho kubonakale khona sithi kubonakale lapho kulungiswe khona sithi sivume ukuthi kulungisiwe. Nginanzelela ukuthi inguquko ebekhona ngesikhathi umnankaba ethethe isihlalo sokuba ngumongameli waleli lizwe kube le nguquko eningi kakhulu emele ivunyelwe ngokuthi suswe ama-sanctions la akade khona ngalokho sokwenzakele. Ungananzelela even nakwi-independence nxa ukhangelela izolo lokho othamisa bebekhona phana lapho bekhulumisa kukuhle nje yonke into kusukela kwaphana ngesikhathi umnankaba egcotshwa kuze kube lanamhlanje izinto azikhulumayo lento azenzayo ukhuluma khona okwabo akwenzayo ukuze kusithi-ke ngokunjalo bese sikhangela ukuthi hawu bakithi kanti manje ama-sanctions sengawani njengoba lagathisa kulokhu kuthula kulungiselela ukhetho abantu bazikhulumela abantu bazenzela imihlangano bakhululekile abantu kunje sikhuluma amabandlalana zomba ngazwe ngale kithi kobothotho ngabakhankasa bayenza into endi yabo bahamba indawo lapho abafuna khona bangena lapho abafuna bakhululekile futhi angikwazi ukuthi kathi shiwa osokungathiwa ilungelo loluntu elikhulunywa ngalo iliphi ilungelo loluntu olusadingwa ngalokho esesikubonile okuhle kangaka ngabe sikhuluma nje sinje siya sinadalala ngendaba yekhesh yemali khonokho kuyatshengisa mhlophe ukuthi kule sabotage ekhona kweyinye ikhona eyenziwayo ngabomi ukuthi izinto zingalungi endaweni yemali.
Baba uNdlovu, yebo ukusilela kwemali kubangelwa izitha zezanu PF na kumbe kubangelwa ikakhulu ikuthi njengelizwe akukho okuningi esikuthengisa kwamanye amazwe ungasilethela imali?
Mina lokagawule sivumelana entweni ezimbili. Okokuqala sivumelana ukuthi ama-sanctions kahambe. Okwesibili sivumelana ukuthi umnankagwa ukhuluma kuhle. Kodwa-ke sithi thina sifuna izenzo hathi amazwe. Ekukhulumeni uyakhuluma sibili umnankagwa ama-sweet nothings okungatshintshi lutho. I-economy ilokhu isehla isiya phansi. Sithi thina uhlupho esilalo eZimbabwe kayisilo lokuswelakala kwemali. Kuswelakala umaneja. Kusenakala uplana, kusenakala umuntu ozenza izinto ziqaqe i-economy yelizwe ithuthuke iphumelele. Imali ibe khona, ngeneliso ukuyayibhenka, ngeneliso ukuyayithatha. Hathi ukuthi ngingayibhenka isingena emgodini kayisaphumi. Yikho esehlukana khona-ke lezanu PF khonapho. Ekuthini-ke i-economy yona ngokwayo iyazisebenza yona. Singathi kufana le nature nje ukuthi sihlahla kumbe inhlanyeli ngaba phansi iyazi lela ikhule ithini la economy njalo kodwa ke environment ekhona bayehluleka abezana uphepha
akuyiqibe gawule.
Ngifuna ukuqala ngibonge kuba bazala iqiniso alikhulumileyo ukuthi ama-sanctions kumele asuswe alokhu ndithanda ukukubonga kakhulu Ndlovu ngoba abaningi bakhona abaningi labo abantu bakhona bavumi ukuthi ama-sanctions ayalimazi umumi welizwe ukuthi njalo wakhona khonokho ndithanda ukukubonga kakhulu bese ngibonga futhi ukuthi hhayi umnankagwa sibili ukhuluma kuhle kakhulu ukhuluma kuhle kuthi ukuthi akwenzayo yikwathi afisha ukuthi kwenziwe yikudiliza kulula kodwa ukwakha kunzima so ukwakha kuyathatha isikhathi izozikhona izinto ezathatha isikhathi ukuthi zibe esemumeni ongcono kodwa nabona kwakhathesa abantu bezimbabwe bangamnikela inye ithuba umnankagwa ukuthi aqhubekele phambili emnike itemlay ngile qiniso kuningi aza kwenza akukhulumayo khonokho ukuqala nje kwe-MDC ukuthi lebakala lokhu lalokhu la yikuthi kujayelekile nje ukuthi abafowethu nxa sokuthiyafika isikhathi sokhethu bayabamba lokhu bebamba okugurawundi bebambe lokwana bebamba ukuthi hayi asiyani kodwa akubuye ngesikhathi esifaneleyo kodwa kungasilo khetho olulandwayo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lisanda kuvezela mgceke umongameli Bashar al-Assad wakwele-Syria ukuthi akuvunyelwa ukusebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo. Mhla zilitshumi lantathu kumabasa, amalunga amathathu ohlangothi lwezomvikela olwe-United Nations Security Council olwenhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ahlasela indawo ezitshiyeneyo kwele-Syria lapho kuphehlwa khona izikhali zentuthu ehitshayo. Indawo lezi zigoqela lapho okulengcwethi ezilungisa khona izikhali lezi, okugcinwa khona izikhali zentuthu ehitshayo duzane nedolobho leHolmes, kanye lalapho okulemitshina yokuphehla izikhali lezi. Injongo yokuhlasela indawo lezi ngeyokuthi uhulumende ka-Assad angenelisi ukusebenzisa izikhali lezi ebantwini abamphikisayo lokuphungula izikhali zentuthu ehitshayo ezingavunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni wonke jikelele. Amazwe ahlasela indawo lezi aceza indawo lapho okuhlala khona uZulu. Lokhu ngokwesibili ukuthi ilizwe leMelika lihlasele kweleSyria kulandela ukusetshenziswa kwezikhali zentuthu ehitshayo nguhulumende ka-Assad. Ngomnyaka ka-2017, uhulumende ka-Assad wahlasela abantu ngezikhali lezi endaweni ebizwa ngokuthi Khan Sheikhoun. Ukuhlasela okusanda kwenziwa lilizwe leMelika labangani bayo bekukukhulu kakhulu nxa sokuqhathaniswa lalokho okwenziwa ngomnyaka ka-2017. Umongameli Donald Trump wachothoza kakhulu ilizwe leRussia lele-Iran esithi asekela u-Assad owahlasela abantu makhaza eDoma mhla ziyisikhombisa kuMabasa. UTrump uthi wafa abantwana labesifazana ibutho lika-Assad lize lihlasele eDoma, ngakho-ke uthi bangeke bayekela u-Assad esebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo.
Lawe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Phetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi baza kwelapha izigulane eHarare eAfrica Unity Square kanye lakobulawayo esithi wolu kusasa. Inhlanganiso yeChristian Alliance ikhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Kwanele mthokazi womhloli uvalelisayo nguntungameli Nkomo, Matuka Nduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.